Vamudenda vati komiti yepamusoro soro muparamende ye Standing Rules and Orders Committee ichagara pasi yodoma nhengo dzekomiti ichaongorora vamuliswa nevamwe vavo vatatu mushure mokunge imwe nhengo yedare iri vadudzai mataranyika vazivisa dare kuti nyaya yakabuda mubepanhau reHerald nemuvhuro inosvibisa chimiro cheparamende. Bepanhau reHerald rakaburisa nyaya yekuti vamuliswa nenhengo dzekomiti yavo dzinoti vaPrince Swanda navaAnele Ndebele veMDC Alliance navaLeonard Chikomba veZANU PF vakakumbira mazana mana ezviuru zvemadhora kunava J.R. Goddard. VaGoddard muridzi weimwe kambani yaiongororwa nekomiti yavamuliswa nenyaya dzeuori huri kuitika kukambani yeHwange Colliery. Zvichitevera kukwidzwa kwenyaya yemudare, vamudhenda vati nyaya iyi ihombe uye inoda kuongororwa.
And protect the image of Parliament and its committees and members.
Nyaya iyi inofanira kuongororwa senzira yekuchenura dare rino, makomiti aro pamwe nenhengo dzaro.
Mushure meizvi vamuliswa vati ivo munhu akavimbika nekudaro vaona zvakakodzera kumbosuduruka apo ongororo iyi ichange ichiitwa.
Zvingave zvisina kunaka kuti ndirambe ndiri sachigaro paine nyaya dzakadai, saka ndichasuduruka kudzamara nyaya iyi yapera. Ini ndinoremekedza dare rino uye ndichatevedza zvese zvarinoda.
Vamudhenda vatambira izvi vakati Standing Rules and Orders Committee ichadoma achasanobata chinzvimbo ichi panguva ichange ichiitwa ongororo iyi. Pari zvino MDC neZANU PF dzinonzi dziri kuongororawo nhengo dzadzo panyaya iyi. Nyaya yeuori kuHwange yatsviriridza muparamende uye vaimbove mubhodh rekambani iyi vakaudza komiti yavamuliswa kuti pane makambani akawanda akaita seyavaGoddard neyavaShepherd Tundia nemamwe ari kumora kuHwange asi kambani ichisara isina chinhu zvekutadza kubhadhara vashandi. Gore rapfuura vamuliswa avo vanozvimirira muNational Assembly vakamboda kusiya basa rasachigaro wekomiti iyi mushure mokunge nhengo dzeZANU PF dzaramba kuti mumwe muzvina bhizimisi ane chikamu mukambani iyi vaNick Hook Stratton vape umbowo maerano neuori huri kuitika mukambani iyi. Zvichakadai, mutevedzeri wegurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika pamwe nevakarwa hondo yerusununguko vaVictor Matema Danda vaudza dare reSenate kuti mauto akapinzwa mumugwagwa mushure mokunge mapurisa akurirwa nevanhu vaikonzera mhirizhonga. Vachipindura mubvunzo kuti bazi ravo riri kuita sei nenyaya yekuti pane vana vechikoro vave kutya kuenda kuzvikoro vachitya masoja, vaMatema Danda vati vana vanotya vanhu vanovashungurudza kwete vanovachengetedza, asi vati vakasununguka kuenda kunzvimbo dzine vana vasiri kuenda kuchikoro nekuda kwemasoja.
Ndiri kukumbira honorable senator vati pezita rechikoro kana zvichigona zvichigona nemvumo yenyu nevamwe inini nemota
mune imwewo nyaya gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vaJoram Gumbo vati kunyange hazvo mitsetse yave kutanga panzvimbo dzinotengeswa mafuta emotokari munyika mune mafuta akawanda anokwanira munhu wese. Vati mitsetse iri kukonzerwa nenyaya yekuti vane dzimotokari dzinotakura mafuta vakambomira kutakura mafuta sezvo vaitya kuti motokari dzavo dzingapiswe panguva yemhirizhonga yaiitika pakuratidzira kwainge kwakarongwa neZimbabwe Congress of Trade Unions. VaGumbo vati Reserve Bank of Zimbabwe yakatoisa parutivi mari inokwana kutenga mafuta emakore maviri. Vati apo nyika iri kushandisa marita mamiriyoni manomwe nemazana matanhatu ezviuru edizeri nepetro pazuva. Pari zvino vari kutenga marita anodarika mamiriyoni mapfumbamwe pazuva. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.